A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, May 2nd, 2016. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about Workers' Day.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
And as usual, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 11605 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Once again, thanks for joining us, and you are listening to Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Workers' Day.
And Workers' Day is marked on the first day of May worldwide. But today, the government in Zimbabwe, led by Vice President Emmerson Mnangagwa, organized celebrations at Rufaro Stadium. Pro-government unions took part in a procession to commemorate the day. This year's commemorations were held under the theme Growing the Economy Through a Shared Vision and Creating Sustainable Employment. Trade unions and other groups yesterday staged rallies around the world to mark International Workers' Day.
Workers' Day in Zimbabwe, though, according to some, has lost its glitter because of the unemployment situation in the country. And other critics of the commemorations are saying in Zimbabwe they better be called Vendor's Day. The Zimbabwe National Statistics Agency, or ZIMSTAT, has pegged the country's unemployment at around 10.7%, a figure that has been dismissed as grossly misleading by economists and some in the country's labor unions. According to some economists, unemployment is as high as 90%.
What do you think about this issue? If you wish to join the discussion right now, phone us directly at this number, 001-202-619-2077.
Wonguka hama wadiwa nasi, tuda kuti tinge tichitarisa nezvezuva revashandi. Tiri kuzva kuti vashandi vakawanda pasi rose vainge vaine mhemberero nezuro musi wa 1 achivabvu ndo panowanzopembererwa iro zuva iro. Asi takaona vamwe vakaita seZCTU nezuro vachiita mhemberero dzavo. Nasi hurumende yaitawo mhemberero dzanga dzichitungamirwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuRufaro Stadium. Takunzwa kubva kwamuri vateereri kuti munoona sei iro zuva revashandi. Pane chekupemberera here pamushandi wemuZimbabwe kana kuti ave matakadya kare? Gibbs Hans matakadya kare haanyaradze mwana.
Yee, kunjalo kemfowetu. Kunjalo sivino ngoba kuyahlupa kukanya Zimbabwe akhala kakhulu. Batike ukuba isisebenzi kona ngale kuzisa ubuhlungu kakhulu. Ngokwesinye isikhathi abantu abatholi imali yomrholo. Kube sekubuya kwesinye isikhathi ke baphiwa kodwa baphiwa okuyingcosana. Siphinde sazwa ke lamhlanje kuthiwa khona ngale Rufaro Stadium Blessing. Ikade kula khona kusibili umkhosi omkhulu kakhulu okade wenziwe nguhulumende. Njalo kade kulo Vice President Emmerson Mnangagwa yena okhulume esithi uhulumende ulwela izisebenzi. So uthi lokho kwaqalisa independence uhlale lwela izisebenzi njalo sezimthetho yokwazithi ijeke abantu abasebenzayo. Kodwa ke abantu abasebenzayo abaningi bathi uhulumende lowo kungazani sechithise konke eZimbabwe. Bakhuluma nje ngezenoto, bakhuluma ngezokusebenza, konke bathi uhamba kubi. Sifuna ukuzwa ngani khona ngapho lapho elikhona ngemakhaya ukuthi kambe lithini ngodaba lolu. Ngenani uhlelo sixoxeni, khulumani sizwe zulukandaba. Ye, siqhubeka mfowethu.
And of course, if you wish to join us, call us on 002-619-2077. We know phones are a bit problematic, so just keep trying. The number once again, 001-202-619-2077. Tulagunzwa kubva kwa muri va tereri kuti muri kuona sei iro zuva revashandi. Maenda here kumabasa nhasi kana kuti maswera muri kumba. Tiudzei zvamaswera muchiita. Gibbs.
Yeah, plus we've got some messages on Facebook. So many of these messages, so I'll read some of them. Leonard Kony writes, gone are the days when workers celebrated May Day. Today, with the industries not functioning and everything going wrong, where the working conditions are so poor and salaries are low, there are so many retrenchments and so forth, so the situation is just totally hopeless. We are exposed to grinding poverty. That is Leonard. Then Milton Singo writes, I'm a very hurt person because my money was chewed by Interfin Bank long back when the government introduced these monies or this kind of multiple currency. So we are really, really suffering as workers. Then Vota Tenda writes, May Day is a lost day. For Zimbabweans, it's not a day to commemorate. So let's not confuse this as a day as if people are working properly. In Zimbabwe, the government promised 2.2 million jobs. Where are those jobs? Mm-hmm. In fact, everyone has been turned into a vendor. You know, we are really suffering. That is the tender. What do we have there, please?
Tine mtereri Joshua ku South Africa. Makadi mkoma Joshua. Mkoma Joshua. Mkoma Joshua muripo heriparu nare. Nare ya mkoma Joshua inenge siri kuita. Mm-hmm. Tangachita unzuka oti zviri kufamba sei iko ku South Africa va tereri makasununguka kuti munge muchiti fonera nare dziri kuti netsei namba yedu zvakare 001-202-619-2077. Of course we are talking about the International Workers Day or Labor Day, some call it May Day, that is celebrated worldwide on the 1st of May. I think it's actually in about 80 countries, Gibbs, where there are commemorations. And of course, it started way back in the 1880s in Chicago with workers protesting the very long hours that they were working. And since then, this is a day to push for the rights of the workers, Gibbs.
We still have some more messages that are coming in, Blessing, and one of the other messages coming from Mukwai. Mukwai says, what people must understand is that there is no industry in Zimbabwe, and those few industries which are operating are ZANU-PF owned firms. And this is why we are not being paid as workers. We can only talk about the rights of workers when ZANU-PF is out of power. With the current political situation in Zimbabwe, workers shall keep struggling like cattle searching for grass in a desert. Our human rights are dying, literally, because we are being abused. But thank you, Studio 7, for speaking loud for us. That's one worker there.
Mm-hmm. We have also another worker, Tamsaka Mulilo, who says in a country where the ruling elite specializes in looting and pillaging resources, only hunger, poverty, and abuse of workers is the order of the day. We may be the only country where there is Workers' Day without workers. Workers have been turned into slaves, Gibbs. Mm-hmm. Very powerful there Mulilo. Yes.
Mm-hmm. Uh-huh. Then another message from Philip who writes, there are no workers in Zimbabwe. Instead, there is a bunch of frustrated slaves who do not have the capacity to decide or determine their future. Backed by a poisoned environment, the Zimbabwean worker remains a victim of corruption, bad politics, maladministration, bad governance, and so on. We have not enjoyed the value of our labor in a long, long time because there's been no opportunity to do that. Think of hyperinflation that hit us a few years ago. You know, it's still flying in our eyes right now. Shops have a lot of food, but we can't buy that food. We are really, really poor. That's Philip. Blessing.
Mm-hmm. And there's another a message which says the situation is deteriorating daily. Nothing to celebrate on this May Day. There are no workers in Zimbabwe, but slaves, no salaries. That's another. I think people are alluding to the fact that, you know, many workers have actually been retrenched over the years. And the government promised that it would create 2 million jobs. That is in 2013. That was actually in the ZANU-PF election manifesto. There were those promises to create employment. And many Zimbabweans are saying, no employment was created. Actually, thousands and thousands of people are actually losing their jobs. Companies are closing shop. We have another message, Gibbs, from Edmo Matsenura, who says, we were all sentenced to life in prison. Here until further action, my security guards atambudzwa hama. He must be a security guard, and he's saying that they are not being paid. Life is really difficult for them. Adam Collier says nothing to celebrate as Zimbabwe Workers Day. Let's try another caller. Our phones are a bit problematic. Mkoma Bernard in Botswana. Mkoma Bernard Magadi.
Ndofimba Magadi wakumana.
Aiwa isu tirinani. Mkoma Bernard, tuuze kuti makaitamba sei May Day ku Botswana.
Inini handina zvangu kuti pandakaenda kunojoina asi ndaingoona matswana vachiita vachicelebrate holiday yavo. Ini ndandakangobatikanawo hangu ndikunofunga kuti vana vangu vari kuZimbabwe kune nhamo hakuna chikafu hakuna mari saka nenzara iri kuZimbabwe ndandakangogarawo hangu ndingofunga kuti handingazofara kunoku kuti ndiri kunoku vari vangu vachisuwa kumusha ndazvakandikurira asi ine hangu chinjananyingoda ndinyatsokurudzira panyaya yezimbabwe nesi panyaya yedu yemazimbabwe kwatiri kuno hakusiko kumusha chero nikwamurikoko hakusi kumusha chinjananichikurudzira ndechekuti dai mwari vanga vaita kuti vazhinji vedu tivone tizive chokwadi blessing titi panguva dzekuti tinocerebreta tidzokere kare ticerebrete madays pasi maafrica day akadai tosabrita nevamwe maafricans ese ko noti asiyana sitenderera tichichungurudzwa tichiita sei nenguva yekutendera nenguva yekupembera mazuva akadai saka ndana ndichikumbira blessing ndechekuti dai isu mazimbabwe mwari vatipa njere njere dzandinoreva tarirai muone kuti vanotengesa vanogara vachisungwa chogwa zvinhu zvavo asi handivo vakakanganisa mumiriro wezvinhu munyika saka ini ndaida kuti dai iko zvino sokuti mumiriro waita zvinhu zvino izvi munhu andotsigira kunyaya dzezvepolitics ndimogenitsvangirai kana ndoti ndivatsvangirai ndaikumbira kuti dai varega kuda kuita umbimbi ndoga nokuda kukuona kuti vanhu tinomuteerera kana tinomufarira ngavajoinane navamwe izvi zvipere blessing ihonti yasa nhasi maticha kunodonzi hanzi tangai manamata fulegi asi chero mari havana mari madokta vanonyimwa mari asi mahovhesi achipiwa achipiwa 6 million inyika vanayamakamboona yakadaro saka ini zvokupemberera ndakavavona hangu kuno blessing vaipemberera tichichiva zvose zvavanoita izini kana mukata panyaya dzokunyoresa mavhotas zvezvavanenge vachiindavhota
Saka tichitarisa mukoma Bernard nhasi yanga iri holiday reiko kuBotswanawo
yanga iri holiday
okay asi nezvino ndopakaitwa mhemberero
zvo ndokakaitwa mhemberero chero dzinhasi futi mudza achitovakozve vamwe vachingodi hani matsana muzva kuti ava havo ikonomi yavo yakanaka blessing kubva ndingangoti kubva kufriday ndachingori mhemberero kuzosvika dzakotanga zuro ndokune chipiwa maspeeches manje nanhasi
aiwa tinotenda
pedzisaizvoona zvinhu kumaparliament village kwatambotoenda achitenderera tenda tichionawo blessing vanabotana dziri pamberi haungadzifanani nezimbabwe zimbabwe takagara takangotungamidza makudo mberi saka ndiyo nyaya yacho iyoyo kana kune gudo mberi ungoza kuti chitanda ndosvimbo nde inenge iri mberi munhu ari suti
aiwa tinotenda zvikuru mukoma Bernard nekupinda muchirongwa chedu
ndaikumbira hangu mukana uno blessing na Gibbs ndokumbira mukana uno kuti kuna vatsvangirai dokta tsvangirai kuti aiwa ngatijonane navamwe vatsvangirai vakateerera havo kana kuti vana vaguti vakateerera kuti vana mwonzi vavo vakateerera ndinoziva kuti tisu dende hombe asika izvozvoizvo hazvina kwatinosvitsa hatidi kuti panonopera maelections tobva tatanga kuita back to square one tobva tati maelections a2023 ava haiwa ngatimboti iwaya aya ndongatingozvininipisai vana vatsvangirai vedu avanana vaguti vedu avanana vamonzora vanachamisa tozvininipisa tosangana navamwe hazvinei kuti vakambobuda vakaendeava havana rutsigiro ngatisangane navo tipedze dambudziko iro rika 1.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Bernard nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda vakomana kuye ndimudonzo redu ndimototemba nemwi midezo ndoso munyandindodo kubva kuti vandotaura vakandoteerera vari kuzvinzwawo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma.
Ndatenda.
Tinotenda. You heard there from Bernard is also calling for a political solution to address the plight of workers, calling for an opposition coalition of some sort, but he's also saying there's nothing really to celebrate in Zimbabwe. He's in Botswana. He says in Botswana, things appear to be smooth sailing because their economy is strong. But the same cannot be said about Zimbabwe, where the economy is headed south.
Yes, I'm so much simple. Kuluma kulu. I'm just kuluma lababa neng placing. By chukuti, not where Zimbabwe ka umanga kuhle. And bathi lokho kwenziwa ngukhulumende osesihlalweni. Bathi ke ukhulumende lo angaphuma enxa kungaguquka into eziningi. So ke sike sakhuluma ke lo George Ngiwane, yena ongupresident weZCTU. Wathi sithi okukhanya kuhlupa kakhulu ukuthi abantu abaningi abaholi. Bangazi beholi abanye baphiwa kwingcosana nje. Oyingcosana khona ku akwenza ukuthi bafike ekupheleni kwenyanga. So ukuthi bayahlupheka kakhulu. Uloba nomunye khona.
We also have Joshua. Mkoma Joshua Magadi.
Nofala Magadi womkoma Bule.
Aiwa tiripo tiri kutaura nezve May Day maswera muchiti pa South Africa.
Sasvera tiri pabasa izvozvo redi remarori rinoda kusvera tiri pabasa iri.
Asi makaonawo here veku South Africa vachipemberera iro zuva vari vashandiri vaiita sei pane zvamakaona?
Kuno kuti vanopemberera zvakanaka because mabasa acho vachinawo hatiri kuvatorera acho iwayo.
Ndimuri kutora pabasa.
Handizivi kuti ndingatipemberera tichiida izati chiti workers day here because vashandi vacho havasizipo vacho vasara vashoma vacho vari muhurumende. Havasi kubhadharwa saka tizvuri tingaripemberera tichidiwekazidehere kana kuti yatova slavery day.
Saka poitwa sei mukoma Joshua kugadzirisa nyaya yemabasa muzimbabwe?
Mabasa atova akutoda hurumende ichapo hurumende yacho iripo haichakwanisi kucreata mabasa vaakutotidzingira mainvestors varikuda kutozoti ndatofarawo ndichinzwawo Dr. Mangunje vachitaura vachiti minista vakatidzingira mainvestors anga akuda kuti achipindawo muzimbabwe ivo vakati 51% saka tizoziva kuti 51% iri kuendawo mumwe nyika here kana kuti iri kuenda mumaindividuals.
Asi kahurumende iri kuti chiri kuita kuti paite zinyekenyeke munyaya dzezveupfumi inyaya yekutika yakatora minda uye iri kuita zvirongwa zvekuti mutema awane chouviri nekudaro iri kutemerwa zvirango.
Ipapo hatingarambi zvedu kuti tingada kuti titorewo minda but matorero acho ngatitore zvine strategy kuti takarwirawo ivhu hatina kurwira kuti tive tiri scattered kana kuti tive tiri tikangoti umwe ari apo umwe ari apo ngatichirongwa zvine urongwa tiwane kurima because iye zvinezvi minda yakangogara haina sairi kuiti mabasa akamamwe akapera iye zvinezvi mabasa acho anga asara mashoma acho ndo acho vari kuti ma51% ndiwanipesenti yacho hatisi kuona chaari kubhenefita maticha akango haana kana bonus masoja acho akawana bonus muna May muno saka hatizivi kuti tingatipemberera tichidi zvii ratova zuva rokuti rokupemberera kubatwa unhapwa kwatiri kuita muzimbabwe mari yacho yatashandira hatipiwi mabonus acho atinoshandira acho hatipiwi asi kunzi mukirai huye kubasa tikati tiite kuvenda tinodzingwa mumarod macho saka handisi kuziva kuti totipemberera zuva racho totidaidza tichiti kuti tiiti wakazidzei here kana kuti ndatovaro kubatwa unhapwa kana kuti varoita sei.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joshua muri pa saka munodraivha marori muchienda kumusouth africa chete?
Tiri muno mulokari redu
isouth africa chete. Muende kunana Botswana nekumwe nekumweko?
Aiwa kunana Botswana tiendi tiripalokari.
Asi basa racho riri kufamba haro hamuna matambudziko amunosangana nawo sevashandi?
Aiwa matambudziko otinomwana pano neapo asi handizvozvowo.
Ko zvemapemitsi hazvisi kunetsa we?
Aiwa mapemitsi iye zvine hatisatanzwa yedu kuti zvisei asi tinoimba kuti vakuru vanotigadzira.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Joshua.
Tichibatanawo nevamwe hangu vari muno musouth africa kuchema vana vepapretoria university vatisiya patrobe ben rose nile plaza.
Chichaitika
vana vashaika ipo vaita achizvinzwa
hanzi vangani vashaika
wandazosofa 11.
11, paita accident.
Paita accident. Kombi yake yakarovera mumashure ndiri danga rakamira.
Mhm. Aiwa tinongotione matambudziko. Asi tinokutendai zvikuru mukoma Joshua nekupinda muchirongwa chedu. Mm-hmm. Tinotenda zvikuru Gibsa, you heard there from Joshua in South Africa, very sad news. If you were listening at the end of the interview, was saying that he understands there was an accident involving students from Pretoria University and 11 perished.
That's bad.
Very bad indeed. But he's also saying that, you know, just like Bernard before him, he's saying there's really nothing to celebrate in Zimbabwe. Things are really bad. And he's hoping that the only way this can be redressed is via a new government. Gibbs,
go on. We've got a message from Sakile who says, ubhalela phange sintu sibili uthi iWorkers Day ayisiyolanga esingathi sonke amaZimbabweans siyithakazelele ngoba abantu abaningi kabaholi njalo abantu abaningi amalungelo abo ayephulwa ngabaqhaji esikubonayo ukuthi engxenye labo bangani bayazuzazuza kumbe bayadobhadobha yilabo abathengisa iziwidi kumbe iziwiji emgwaqweni yibe singathi kumbe bayasebenza kambe Zulu singathi umuntu nxa edengisa izwidzi sithi uyasebenza yini. Ngicela Studio 7 limfone khona manje. That is Sakile Ne. She's saying that, you know, most workers are not properly employed in Zimbabwe. And at the end of the day, she says, maybe people who are selling sweets and other things, basically vendors, are the ones that may be getting some bit of money, but we cannot call them workers because they are self-employed. So she's saying that people are suffering a lot. Yeah, ulani kuna.
Tine yemwe mutereri vagambiza kukwekwe makadi.
Kunopara makadi.
Aiwa, parise ipa kwekwa.
Apoko takanaka wakadini ikoko.
Aiwa, kuno kuri nani zvako. Vagambiza tipeo pfungwa dzenyu muchitudza iyo nyaya mabasa yakamirawo sei mukwekwe.
Acho mukwekwe makaoma baba. Mukuzo munorema nokuti mune kambani huru iyo munongoziva ziko.
Zisco Steel.
Iko zvino vanhu vava kushanda vane nguva yakareba havachipofora. Tine dzimba dzedu dzatiri kurentesa vanhu vemomo tachitswana mari. So zvino vava vamwe nenguva dzakaita kana kuti matuye munhu asingabhadhariwe agrepo mapako. Kuti umudzinge unorwadziwa kuti unoenda kupi. Kambani yacho zvisikwai kumukore. But tinoshamisa ndechekuti hurumende yainzi yakambopa kambani yezvisa kuti iye irane kambani iyoyo yezvisiko sii asi hapana chakazoonekwa chakaitika. Izvo zvakungobuda ziyana yangotaura kuti kwanzi ivo vari kuda mari yehurumende yechioko muhomwe saka maindia akaramba kuvapa ndokubva vati muchakaura hatichadi nekambani yedu. Saka zvodaro manje izvo zvino ko tiri kuona vakuru vekambani vari kungotenga dzimota vongotaura kuti vanotenga vakadziidi achibudisa pachena asi vanhu vari kufa vachinenga svosve nomuromo munyika ine hurumende inoziva kuti vanhu vari kutambura kudaro. Saka nyaya yacho toshaya kuti hurumende yacho haisi kuona here inoda kuti vanhu vasere kana kuti ijere rerudzii iroro rinoitika muzimbabwe kuti vanhu vangasvika kana kubva December pakaguma vanhu vezvisiko kupuwa $50 kusvika right now vasina kana chiuru unoexpecta kuti munhu anonzi aende kubasa anorarama sei. Vana vavo havachadzidze vakadzi vavakuraramawo nezvimwe zvekungoti vamwe vava kuita kutengesa huni tikasei mabasa anotisa tii asi tisati tataura zvese izvozvo tichida kudzokera shure kuti titaurire vana vezimbabwe kuti tinokonzera chii. Tinoona kuti papolitical history yedu yakanyengedzwa nokugara takarara nokuti tinogara tichinyengedzwa tichitwa zviya zvokunzi mwana anopiwa chihwitsi achinyengerwa kuti anyarare nguva dzese. Saka ndo zvatagara tichitwa nebato rezanupf kubva 1980 ndokusaka vari chingohwina maelections kana vosvika ikoko vanosaka zvakataura vachitaura kuti tiri kuzosvikirai zvakati iko zvino kunana muchibhara chingwido ndo vari kubatowa chikokwati vati kuti tichangoitirai zvakati kana kusvika kumaelections kana maelections apfuura zvapera saka wana weZimbabwe tinonosapota ZANU-PF tichimanya kana tanyengewa tapuwa zvidoro kana maelections osvika netumasipika tingofiti kungopuwa kahembe kasipa kadhibe munhu wobva afunga kuti ZANU-PF yava kuzviita zvakanaka nokutauriwa seizvozvo makanzwa kuti kwanzi tiri kuzoita zvii tiri kuzopiwa ma2 million jobs but the other way round kwaitiwa kuzobvisa 2 million jobs idzodzo dzanga dzina wani because zvinoona kuti zvinowadza izvozvo tikatotarira kwavaiti tiri kuda kubvisa chipuka mugovernment unotarira kuti chipuka ndivo vakatosara because right voyaiva inatsangira the inclusive government aiva pakatonaka takatombokanganwa kuti ko zvimwe zviri kuraramiwa sei taitoona kuti zviri kutoita zviri kufamba tikatombokanganwa saka pavakangosara ivo vachitoda kuti zvimwe zvichinaka zvinhu zvese zvabva zvaenda mudondo iko zvino vava kuchema nokuti sanction kokana riti sanction rokunzi itravel ban vanoti kuenda kuamerica kwavasingadii vachikona kuenda kuchina nokuana india vavaendeka ikoko kwavanodiwa oyo unoda kuenda kwausingadii ende kunombova nei ikoko saka vanotinyepera vachiti kuchina kune chiro kusina chiro nokuti dai kwanga kune chiro vachiende ikoko nekunana india vachingoramba vari fem but now defaende kuti ivo vanoda kuchemera kuenda kuamerica what are they going to do there vana vavo ndokwavanodzidza nokuenda kunobatsirwa kunze ikoko saka tinoda kuti titaurirane kuti tsvangirai hana kumbokanganisa kune vamwe vanoita kuti vanganzi toda kuti tinobatana nemamwe mabato avo hatsvangirai please kana tichida kuti zvinhu zvichinakire ngatiregei kumubatabata tikusapoti nokumutaridza kuti vanhu ava vakabuda ava ivo vanotori neaffiliation to ZANU-PF because havadi kuti zvinhu zvibude zvakanaka ZANU-PF is very clever very clever tiri kuti vanhu vasiye izvozvo nokuti izvozvi mukafunga sei inonzi people first toda kutaurirai takangori tabva muno muhondo vanhu ivava havasi kutamba navo matrix avakati chinetee nevamugabe vaireva api izvezvi vakangohwina ivava vepeople first vanoita call back their other comrades vachitaura kuti
vagambiza tinotenda zvikuru regai titore vamwe vateereri asi tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa chedu tinotenda zvikuru you heard from Mr. Gambiza there in Kwekwe Mr. Vagambiza tinotenda zvikuru Vagambiza you heard from Mr. Gambiza there Gibbs but essentially what he's saying is that he's in Kwekwe you know that is the home of Zisco Steel but unfortunately ever since the ESA Zimbabwe government deal collapsed there is no form of employment and people are actually suffering in Kwekwe and do you have any other
no angamtori lapha ulobani kona
tina va ndiva dozi makadi kana kuti dudzai hello makadi munonzani Alright, chimbo batai makadaro mudzore futi radio yenyu nekuti hatisunzwana nairi kuita baungira asi chimbo batai mbichana timboende ku break mbichana of course Gibbs and unfortunately for our radio listeners it ends here but the good news is we are streaming live so go to www.voazimbabwe.com and press on live talk this is Blessing Zulu
and I'm Gibbs Dube saying stay tuned